Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri muWashington DC. Dichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka inzimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara tutu dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Tinoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga achitandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare High Court pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasatigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Vancube vati kubva musi wa1 Chikumi gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani ezesa anoti Zesa Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanza zvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZesa vafulat kwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai vanongura nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi Zesa inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi aringokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitary pads akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara tutu dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kati maparasetero zvedu akaita sana Zesa hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti oke mari iyoyo yanzi yachengetedzeka nenyaya yekuti havanozoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndio kwatoita dambudziko nako. So dai pai pai nema systems eto zvekuti mari iyo ichazoitwa ma priorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira kuti taizoone kufara, but pari zvino asatanyatso kunzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavara hatisatani confidence ne trust movement.
Danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti ZESA itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira, matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vatungamiri venyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumucheto wokugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bohaboroni nhasi, vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa ava vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri muSadiki pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga, izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti shuro yavamunangaga kuita kuashaya kutsvaga utano mugate. Pane kutsvaga dzvene kubva kune dzimwe nyika dziri muSadiki nedziri mhiri, vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tisati vatanga kunofidha vana vama next door ako vanotanga kubvunza kuti kuvako zvavari kuziya nezvarawani, ndopfunga chatingatanga kuita tandiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition. Wongu Chamisa might be a member of the opposition political party, but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions. Saka nokuda dai tagarira pasi pacho ili taita fine common ground, so takamboita mazuva egovernment of national unity togara pasi pachedu togadzirisana tazoderu nyambo tikasudzirana nemamakandidzi vamana vaiti batani zvinomeka sense kuti hasvo vari kurevi theasinsi.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha reFrancistown vaAbio Musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chinhu chokutanga ngatigadzisei kwedu, kana tapedza tozoona zvikwasahwira. Zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tange taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhinda okomo Botswana vaSpencer Kapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakati kutengeserana kwa Simba Zimbabwe inosumuka, ndo nyari kuitira nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadiki neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadiki nedziri mhiri, Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambwe makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishire kugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaSkala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
ndoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga tishandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere chinongiko wemunyika muno vakarwira kuti tiwane kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza zvinhu vataure pfungwa dzake vajobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexesaiza kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muzimbabwe hapana mhosva yavakapara hapana chinangwa chavanga vainacho chakashata saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yehaikoti gore rinouya
vagonese imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunun'una nezvaitika nhasi
chatotanga kugunun'una nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo kune nonzi prosecution kuti unotsvaga vanhu vanenge vakapara muno iko zvino kune vanhu vari kuita mhosva dziwori munyika muno havasi kusungwa tine vanhu vari kupamba vanhu vakuita vanonzi maobjections havasiri kusungwa asi unotsvaga munhu asina mhosva yakapara tikuti isusu vachuchisi ndo pane dambudziko inonzi persecution kwete prosecution hatii kuona muzimbabwe kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paineraramiro yekuti uendeswe kumatareti mhosva asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiriri vendc vekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika ndopatiri kuramba ipapo
ko sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi
takurudzira kuti vanhu vese datinga neuwandu hwedu kunotsigira vajobs kana nekuti havana mhosva yavakapara tichiratidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa
munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navanelson chamisa vainocent gonese vachitaura vari parunhare vari kuvictoria falls Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi watumbudzi asi vatori venhau vemuzimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuzimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose, saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave nitawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musasvupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita imi munozviona sei.
Isusu seZimbabwe ineno journalisti tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo pashiri iwo seZimbabwe ineno journalisti tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya chave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrophone mberi kwavo.
Vadongozi tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamazviki akambopfuura takamboita misangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu because nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutambirwa nemushando wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mariyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa veFinance nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa asi tiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nokuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha muri kutora svondo rinouya muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti zvinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 14. Saka Apex haiziriyo inosunga asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 14. ndo ane zvisungo izvozvi zvatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyibvisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutandurwa nemushando wehurumende i 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichienda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindrodusa 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandirwa nemasivu servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapprovwe nemukuru wenyika, zviapprovwe nevefinance, mari dzavo dziitinde mumaaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, chinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustiji kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, tiungiriredi remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Isu sehurumende hatiri kufara nezviriko zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vanhu vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Msanganya huye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Hello kola, tukusaura nani uye zve muri kupi?
Tara na Luke Maruku.
Muri kupi mkoma Luke?
Luke Victoria Mjoven. Isi kujango ti kuna waru kutungamea nyika. Vango uti akutuwa gadiri sezu. Sa kure mnyika. Nekuti yenezo wano wako fane ndara. Mzache za ushe kwa mnyika. Katungo uti kanapai neko wano kwanza utu wakwanza kuta urana. Ne wango wano kata ndana wama upo sine pati wakwanza kuta urana. Wawirani. Zimire zakanaka mnyika.
Ai wa mashoko makukutu. Muno sapota ona vwere mnyika. Muno sapota chikwata chipi.
Ndo sapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tukutawana nani uye zvemuri kupi?
Mukutawana Patrick Mradzikwa, ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwe mukoma.
Izvi zvikushiye pane zvikuitika munyika.
Mhm.
Zvikuitika munyika zviri kutinetsa maningi.
Mhm.
Ndiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika.
Mhm.
Ndozvinje takatarisira isusu dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu hello, Hazel.
Oh, sisima, zvimiri sei?
Aiwa, tiri wadi. Tumisora nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Sisima, ndikakudzai mamirira kuita zvinhu mashopu mukazvisikunakisa. Mhm. Kozi mapraisi ari kukwira every day.
Asi ndikunzoti sister Yezo varipo panare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Mada.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyikanana.
Alright, nanditi zvinhu makura zviri zvakashopsa zvakanakidza. Hatiti tese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvino zvinenge zvichikwira mapraise, it's unnecessary kuti zvikwire, saka upenyu hwachonauyo hwaakubhohwa. Ende ifoenda kuti pazuva pamwe unodyira lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspa unogona kudyira kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari
lunch checheyo kuti munhu anyatsodyira lunch kudhara chetenge $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidenzera kuti tiri kuda cash ofuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uriko nemusi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palo paya, mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Endi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pepaipai. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa uremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu Vashingai Makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma because Dynamos achaisikudyika, Highlanders achaisikudyika, iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti upredite kuti ndeti ingangohwina because mutambo wacho
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. Herentals iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentals Kumbi Muti Wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro, wakomana vakwanisa kutamba kana ivova vanodawo batsirwa nekuvakurudzira kuti vatambe vachitama nyoko chitisevai.
Muti Wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup nenoadi bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko sondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Manika Diamonds, nesvondo Yada vs Chapungu, ZPC Kariba vs Black Rhinos, Wange vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Sandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele anze ngawo. Kathi sichase uhlelo olutshoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labe-Council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-Council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Sikubuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela be-Council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-Council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi we-Council yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele anze ngawo. Kathi sichase uhlelo olutshoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-Council yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elika-Council.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idaba ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-Council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi, njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni eyini njengaleyi sienelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council ekade ngingakwazi kakhulu ikakhulu ama-innovations ayenziwayo ebulawayo ba-innovate ama-parks esilawo ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa so ngikhuthaza intsha yonke ukuthi i-attende ama-meetings ama-ward abe esenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo langalapho esihlala khona
omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza ubulawayo athuthuke
ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singubulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethelwe ngelingcono enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singubulawayo enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singubulawayo njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aclean even ungasiwo awezulu singaqhubekela phambili njalo impilo zethu ziwe ngezingcono
umhlangano lo oqhutshelwe ecollegeini le-NAST American Space kobulawayo uhlanganise abakamansipala yakobulawayo izakhamuzi amakhampani ehlukeneyo osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingubathabile masuku
izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe lelinyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga. Lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi bekunelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki so akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho but endizama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona nxa ungasukiseki ukwanise ke ukutshengisela
siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyalo wenu zingatshengisela kukhona elikwenza
siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi the conference phela uyemployer ibe kade sikukhangelele so siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo akulanto embi ngalokhu abakwenzayo
manje likhangelele ukuba lomhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngeviki ezayo
okwakuqala ukuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini kumbe njalo baza extenda phela ama invitation kumbe hatshi njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa that is singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo okwamanje sithathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile
Lo mnumzana Jafet Moyo no pala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Silokho sekudaba lunye uZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye kutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Jafet Mzacangulube bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izimincela kona lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokutshengisa abantu abahlale phansi bonke bangayimsebenzi. I-government ningabantu ekusenzeni kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngoba kube lokhu esimele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi. Impilo isadileki akusadileki amagetsi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, awuhambelani namapay. Ukuthi bazakuvesa i-inflation izaholisa abantu imali ethingayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu kubazana lilize lokhu. I-government kuyibe incinga abantu ibacele ukuthi kwenzeni. Ngoba nabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akusanyenzi.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitaradini ngoba bangaya ezitaradini bazatshaya. Lo hulumente okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci. Kuzabatshaya babophe abahlukuluze balimali ezibhedlela kulamithi. Njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go kufuze ngi-South Africa ngiyeletshe South Africa. So mina umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini labona isitshengele sisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi ungabizonto. Akudingi ukuthi ungene esitradini. Isitshengele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini. Bangahlala ayipheli iviki igovernment ingabizanga athi ingababizanga athi sikhulu inkanini. Akudingi ukuthi bazohambe bayaqalana namapolisa abatshawa edrobheni. Kabahlale phansi abantu bangahambi indawo.
Lo mnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe. Iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyano webutho leMelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kweleni nje lamhlanje. Inkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola eMelika i-$110 million. Ukhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwembili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Dawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli zindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Besimanje ayilanga le International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Besibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli izindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu? Linanza lililanga
besibutheni eHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba ngebesithe gwaqa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli izindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshayisa ngamapholisa asefuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli izindaba.
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli izindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asoqala phela ukuba yintatheli. Kuthiwa umuntu angathi engutitshara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona bahle baphonga umsukela ngenduku langenkwayi. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhathi bonke abahlukuluza intatheli izindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanzaleli la?
Uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana, labama-commission, abe-human rights abamelele amalungelo abantu, labe-National Peace and Reconciliation bakho umsebenzi wokuxolelana elizweni, bebekhona. Njalo basiqinisile, basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini, lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika, lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhulumisana njani umlotha.
Lo ngufosta Tongozi, unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists, obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba abeqembu lomdlalo wenguqu ele-Talent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ifike kombindi yacina. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Talent Vision linqobele eBhozo 9-3 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Crescent, okuyimpumela elitsheli lokhu litshiywa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City, lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eluveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, okuthi le-Talent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu le-Talent Vision lihlale kwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedluleyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalo nyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona, amagemu aseleyondla sizabona okokwenza. Khona izadliwa la i-BCC. Yebo, hayi isikhathi sikhona, amagemu aseleyondla. Hayi thina kusawina wonke.
Iqembu le-Talent Vision lizadlala la maqembu abalisayo le-Kazmine kanye lele-Makomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele-Mossi Rovers kanye lele-Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki, njalo ngesonto kulomdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathi ele-Dynamos kanye lele-Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni. enkundleni yeRufaro njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders litshaya eziwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leliyada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoze kube lula ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba futhi lokubhanqa linganqobi. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale silokhu sikhuphuka engalaneni yemhlomelo njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League izadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukela eLemanika Diamonds enkundleni eBaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leYada lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizancikilana leMushowani Stars ngaseColliery. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Inn leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBaba Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Itchy Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, in a balloon for me, there we Baba, Gunji Magnum Taba. We Baba, long seven to forget. We Baba. Nemalia inge awungathilele bekile maphela we baba
yebo ke ngumculo esikusebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka lamhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday ikuliviki umsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela loludaba ngokugcweleyo.
You know. Chick get a production. It's pride. You know.
Ukhulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo umfana kamoyo osetshaya isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedenzolo.
Ibizo lami endisebenzisa-estagini ngubry spelling bry. Ngama-albhamu angu-6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami. Elesibili kuthiwa ngu The Way. Elesithathu kuthiwa nguhamba lami. Elesine kuthiwa ngusofa silahlane. Elinye kuthiwa wakwenza njani. Elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisakhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje sina elabe ngokuthiwa ngu Tears of the Sun.
Yeah,
ucula ekhonale emajawundan uBrian lapho kulenkaba yakhe khona njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuzi Hospitali, ngafunda iprimary yamejawunda primary school eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo senza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona abafuthi eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBrian uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olakide Dube, Lomake Jackson, Eyami dance hall yehlukene le dance hall yabantu abaningi. Eyami dance hall lena ngalilalela ikakhulu o Christopher Martin. Dance hall engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi i music ele message.
Ijaha lakumoyo lilama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we-dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana labo Facebook. Pho elokugcina ungalitshela abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bri Music, and then ku-Instagram Bri Strokes U stroke no. Imiculo yami lingayithola kunamba zami u 0713774219. Cele nje ukuthi umphakathi ngowawo kube khona lathi kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Ngubright moyo, ubright phela ngendlingizane zengoma ecula umthubo we-dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu. Ngiyobe silaye namhlanje kuhlelo Hoza Hoza Friday. Libe lempela sonto lithukela. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Chiketa production is pride. You know ukhulu moyo wami. Yeah. Wangitshela uzoshala nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you left your phone, I voted for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more than I'm me. Wangitshela uzoshala nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last, but you hit your arm blind. You were just kidding me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. More than me. Wangitshela uzoshala nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I voted for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangitshela uzoshala unami. Shala unami. What you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You know, take it to production, pride. You know, na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na, na. Nani nani na, yeah, you know. You know.
Nango ke umculo wejahayi lisakhulayo uBright Moyo nokwazakala ngokuthi uBrian njalo ocula umdumo wedance hall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday xoxa lo Ezra Chisa Sivanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labekhansili yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumente zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze APEC. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.